Waderkin Zimande munhu wanga gara achigwa nenyaya dzeuori zvisinei kuti zvinoitwa nani. Ende pamusoro pezvo tirangarire kuti Waderkin Zimande ipolitician zvavo, but he is an academic. Saka mavonero avo akasiyana nevamwe muANC, kana kuti nditi mutripartite inoti iyo ANC, COSATU neiyo SACP. Saka ndinoona sokuti Waderkin Zimande vari right, kana kuti vari correct kuti vati izvo muZimbabwe mune crisis. Nokuda kuti kutaura chokwadi zviri pachena, because asizvo zvinobvunzwa kuti muZimbabwe mune dambudziko. So ndinoona sokuti zviri pachena izvozvo, ende vari right panyaya yavanotaura. Nokuda kwokuti kana tikatarisa matambudziko atinawo, haachabvunzwi kuti tine matambudziko akamira zvakaita sei, zvokuti kana mwana mudiki chai anogona kutsanangura matambudziko atinawo.
Takanzwa vaZimande vachitaura kuti matambudziko ari muZimbabwe anofanira kugadziriswa nevana veZimbabwe. Munoona here vana veZimbabwe vachikwanisa kugadzirisa matambudziko iwaya, tichiona kuti ZANU-PF iri kuti munyika hamuna dambudziko?
Ndinoona sokuti vana veZimbabwe pashoko rinotaurwa navaDerekin Zimande vanofanira kuwana nzira dzokuti vazvibatsire, kwete kuexpecta kubatsirwa neSouth Africa. Tikada kutarisa, South Africa ine mabenefits ainowana atinotiwo maeconomic benefits. Saka ndo zvimwe zvinoita kuti muwane kuti South Africa handifungi kuti ingada kuti kuZimbabwe kuzvingonaka nokukurumidza. So ndoona kuti vaZimande vari right, asi chine chichidiwa muZimbabwe ndezviya zvandinogara ndichitaura mukoma jonga national dialogue, 10 point national dialogue iya ndiyo inogona kutibatsira. Iye zvine pane iripo iyi yatinoti Pollard, asi mukaitarisa iyaiya vamwe vanogunun'una nezvayo kuti no, pane vamwe varimo havagoni kuti vaite referee, voita zveplayer muPollard imomo. Saka pane pachida dialogue inenge ichitenderwana nevanhu vese, kana kuti mapolitical parties anenge ari involved ose, kuti no, iyi iri independent, is not dominated by one party, or it is controlled by another part. Ndo zvandovona panyaya iyoyo mukoma jonga.
Takanzwa vakafano bata chigaro chemutauriri webato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa vachitaura mukupera kwesvondo kuti Zimbabwe haisi dunhu reSouth Africa, saka ANC kana kuti South Africa haifaniri kuisa mhino dzayo munyaya dzeZimbabwe. Munotii nemashoko aya?
Mashoko avaChinamasa haana kunaka kana takatarisa paimeji yenyika nevanhu vanenge vachitambura zvikuru tikatarisa especially muzvipatara. Zvinosiya zvichirwadzisa vamwe vanhu kuti izvi zvataitaura hapana zvatinowana kubva kuSouth Africa. Zvinobva zvaratidza kuti vanhu pamusangano wavakanga vari ava wakanga usiri wokugadzirisa matambudziko, nyaya dzecorruption nezvimwe zvose zvinotaurwa. Wakanga uchingova musangano wemafriends vachingotaura havo zvavo zvavaitaura, asi zvisinei nokugadzira dambudziko reZimbabwe.